Zimani rakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 9 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana na Dr. Mbova Yesango na Dr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistrar nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvokwamatsura sejeni nemageneral sejeni.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana zvikuru nezviri kuitika mubazi rezveutano. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuUganda kumemberero dzekusvitsa makore makumi mashanu nemanomwe nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi dzinoshanda mubazi reDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe dzatanga kuramwa mabasa nhasi zvichitevera kumbomiswa basa kwakaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Dr. Botho Mbova Yesango naDr. David Chimuka vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vanachiremba vadiki kusaenda kumabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vanoita zvekuvhiya varwere vachidzidzisa muDepartment of Surgery paUniversity of Zimbabwe vazivisa vakuru vechikoro ichi kuti vakanda mapadzi avo pasi sezvo vasiri kufara nekumbomiswa basa kwaDr. Mbova Yesango naDr. Chimuka. Vana chiremba ava vati havasi kuzodzokera kumabasa avo kana vaviri ava vasina kudzorerwa pabasa ravo vachiti vese vakabatana pakuramwa mabasa nekudara vaoni chikonzero chekuti vaviri ava vadzingwe. Vana chiremba ava vatiwo havasi kufara nemari dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara omo vanoti hamuna zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Kuramwa mabasa kwaitwa navana chiremba ava kunorevawo kuti varwere vakawanda vanenge vachida kuoparetwa havachaoparetwi sezvo nyanzvi dzekuDepartment of Surgery dzanga dzichibatsira zvikuru mukuvhiya varwere muzvipatara zvehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivirei University of Zimbabwe kuti vangani vana chiremba vanoshanda mubazi reDepartment of Surgery. Vana chiremba vakuru vakabatana nana chiremba vadika avo vakatanga kusaenda kumabasa musi wa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa avo. Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati vavhunduswa zvikuru nezvaitwa neUniversity of Zimbabwe. Dr. Madzorera vati zvaitwa zvinoshoresa nyika sezvo vadzingwa havadziri nyanzvi mune zveutano.
Tinonzwa kudzimbikana zvikuru nokushokekana kunzwa kuti University of Zimbabwe yasarudza kususpenda machiremba makuru akafanana na Dr. Mbova Yesango na Dr. Chimuka. Masejeni edu makuru ari kuita basa rinoshamisa kudzidzisa vana vechikoro, kudzidzisa maregistrar nemasenior house officer kuti vagotorawo zvinzvimbo izvozvi zvokwamatsura sejeni nemageneral sejeni pazvipatara zvedu zvedzidzo yepamusoro. Tino urombo zvakare kuti izvo Vice Chancellor weUniversity of Zimbabwe aona zvakakodzera kuti asuspende machiremba makuru akadai. Tinoda kumupa shoko rimwe chete. Vice Chancellor hamuzi politician, siyanai nepolitics, regerai machiremba aite activism yavo kuti ma conditions avo e service a improviwe. Imbona nezvidzidzo yepamusoro vanhu vari kurasikirwa ndoo vana vechikoro nemaregistra vari kudzidziswa namachiremba makuru aya.
Vamadzorera vatiwo sano ravangangopa kubazi rezveutano nderekuti riite hurukuro navana chiremba rovapawo mari inoita kuti vakwanise kurarama.
Dzoserai machiremba isi pamabasa avo, reinstate them. Motanga serious dialogue navo. Moimprove masalaries avo nemaconditions of service avo. Kuti vashande zvakanaka.
Vamadzorera avo vanoshandira muguta rekwekwe vachiwo vana chiremba vari mukwekwe havasi kushanda, izvo zviri kupa kuti vamwe varwere varasikirwe neupenyu. Kusaenda kumabasa kwana chiremba uku kwakonzerwawo kusamira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, umo varwere vasiri kurapwa uye vamwe vachiburitswa muzvipatara izvi vasati vapora. Hurumende yakawedzera vana chiremba mari nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana, asi vana chiremba vanoti mari iyi haina zvainobatsira sezvo zvinhu munyika zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi, mari dzemba, zvekudya nezvimwe zviri kukwira mitengo yazvo zvakanyanyisa zuva nezuva. Health Services Board yakaendesa vana chiremba ava kudare reLabour Court iro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dare rapamusoro nhasi rarasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaOwen Tagu varasa chikumbiro chesangano reCommunity Water Alliance chekuti kanzuro yeHarare pamwe nehurumende vamanikidzwe kupa vagari vemuHarare mvura yakachena, uye kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaise chidhindo chavo chekuti kushayikwa kwemvura yakachena ratove dambudziko guru rakatarisana nenyika kana kuti national disaster. Vachitora mutongo wavo, vatagu vati chikumbiro cheCommunity Water Alliance ichi chasara kumashure kwenguva sezvo hurumende iri kubatsirana nekanzuro yeHarare kuti muHarare munge muine mvura yakachena kuburikidza nemari inonzi yakapiwa kanzuro yeHarare. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti mari yavakapiwa nehurumende yakanga yakanangana nekugadzirisa pombi dzemvura kwete kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Babu muno panofanira kuti panzwisisiswe kuti mari yakauya se 37.4 million yanga iri ichi yakanga isinei nema chemicals anova ndiwo aishupa nguva iyoyo. Yakanga ine chekuita nekugadzirisa pombi dzemvura dziyadzia dzimwe dzinoputika pasi dzaida kuti dzinge dzichidzoserwa dzichigadzirwa. Izvo zvinozoita kuti mvura isvike kudzimba dzakawanda, asi zvakanga zvisinei nema chemicals.
Mutongo watorwa nedare washorwa nemukuru anoona nezvezvirongwa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa. Vamudzingwa vati madhamu anotorwa mvura nekanzuro yeHarare ari kupwa zvinoratidza kuti dambudziko remvura muHarare riri kutoramba richikura. Vatiwo mutongo waturwa nedare unotyora kodzero dzeveruzhinji dzekuti vave vanowana mvura yakachena nguva dzose sezvo pombi dzekanzuro dzichiri kubuda mvura ine tsvina.
Mvura iri kupuwa neguta haina kuchena, uye chechipiri ichiri shoma zvikuru zvekuti haisi kukwanisa kubatsira vanhu vari kuda mvura kumasebhabs emuHarare. Chechipiri madhamu ari muguta ari kuoma, saka zviri kuratidza kuti nyaya yekuwanikwa kwemvura icharamba ichinetsa iri disaster. Uye tiri kuona sekuti mutongo wapowana vatagu uyu vangotiraya kuda kutiza kuti vape judgment panyaya yanga yaunzwa pamberi pedare. Zviri kuitika kumacommunities kwokuti vanhu vari kurepwa nekuda kwenyaya yekuti vari kuenda kunotsvaka mvura, uye nevamwewo vakafa sekuruwa vachienda kuzvibhorani, zviri kuratidza kuti nyaya yemvura idisaster.
Vachideme vakurudzira vagari kuti vabhadhare mabhiri avo emvura kuitira kuti kanzuro igokwanisa kutenga mishonga yekuchenesa mvura.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga rinoramba riripo, asi tiri kususukidza neinenge iripo iyoyo, tichingochemawo kuti kuvagari, bhadharai mari dzenyu dzemvura yamunenge mashandisa kuti mari irambe iripo.
Asimea wegutare Harare, vahe Betugomba, vakabuda pachena munguva yapfuura, kuti kanzuro yavo iri kutadza kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze inokwana kubva kubhanga guru renyika, Reserve Bank of Zimbabwe. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, izvo zviri kutadzisa nyika kutenga zvinhu zvakawanda zvinoda mari yekunze, zvakafanana nemagetsi, mafuta edzimotokari nezvimwe zvakadaro. Hatina kukwanisa kutaura nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, vaJohn Mangunjwa, kutinzwe kuti mata no api avari kutora kuti vawane mari yekunze iri kudiwa nekanzuro yeHarare nehurumende kuti patengwe zviri kudiwa kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko dzinoti mutemo wecyber crime, cyber security nedata protection unofanira kushandiswa zvakanaka kwete kushungurudza vanhu. Godwin Mangujika anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi nezuro vakazivisa kuti dare makurukota rakatambira bhiri remutemo uyu iro rine zvinangwa zvinosanganisira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pachishandiswa madandemutande, kushandiswa kwemadandemutande zvine mwero, pamwe nekutara mitengo nemafaindi achabviswa nevanenge vachikora mutemo. Nyanzvi yekufambiswa kwemashoko pachishandiswa michina yechizvino zvino vaChrist Musodza vaudza Studio 7 kuti mitemo yakaita secyber crime, cyber security nedata protection yakakosha chose sezvo paine mhosva dzakawanda dziri kuparwa pamadande mutande. Vati Zimbabwe haisiri iyo nyika yekutanga kuita mutemo wakadai, vachiti nyika dzakawanda dzane nemitemo yakadai uye chinodiwa chete kuona kuti haishandiswe mukushungurudza vanhu.
Dzimwe nyika dzakaisa vatinoti macontrols ekuita kuti vari kutonga vasapfuurire mberi, vasashandise mitemo iyi zvisirizvo. Pane atinoti masafeguards zvakafanana nekuti macourt anofanira kuona, anofanira kunge ariwo anopa mvumo kuti sei kuti kana mapurisa kana kuti makurukota achida kuona zviri kuitwa pafoni pako, tinonge tichiti vanhu vemacourt vemutemo vanga varivo vanovapa mvumo kwete kuti vangoita vega. Kazvinhu zvakadari izvozvo totarisira kuti zvinge zvirimo mumitemo yacho.
Vatiwo chimwe chinofadza inyaya yekuti umbowo hunowanikwa pamadande mutande kana pamichina yechizvino zvino yakaita sembozha nhare zvichange zvave kushandiswa seumbowo mumatare edzimhosva. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbo vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kana mutemo uyu uchizovandudza mashandisirwo emadande mutande pamwe nekuchengetedza vanhu apo vanenge vari pamadande mutande. Vati mutemo uyu haufaniri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Tarisiro yedu ndeyekuti mutemo uyu uchange uri kufambisa zviri mubumbiro remutemo uye uchange uri kufambisa matagets akasetwa nenyika muICT policy yekuti ivo vachada kuti mumwe nemumwe ave neaccess kune ingava runhare kana kompyuta inoenda mumasaisai. Ndo zvatingade kuona izvo.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti hapana zvizhinji zvaangataure sezvo asati aona bhiri iri, asi akati hapana chakaipa kana richikurudzira kushandiswa kwemasaisai zvine mwero. Iri nderimwe remabhiri ange ari kutaurwa nezvavo kubvira muna 2014 asi raitadza kuendeswa kuparamende sezvo paive nekusawirirana pakati pezvinhu zvakawanda pabhiri iri. Sezvo bhiri iri rakatambirwa nedare remakurukota, rave kutarisirwa kuendeswa kuparamende kuti veruzhinji vazopa pfungwa dzavo risati rapasiswa neparamende nekusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka muUganda mavanga vachishanya nhasi vakananga kuLyon, France kumusangano wekuumba homwe yekurwisa chirwere cheHIV, TB nemalaria. Asi vasati vasimuka vaMnangagwa vanga vari munyarikani pamhemberero yekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yeUganda uye vapiwawo mubayiro weMost Excellent Order of Peace of Africa muguta reSironko muUganda. vamunangagwa vataurawo pamberi pevanhu vakawanda muUganda vachiti nyika iyi imwe nyika dziri kubatsira Zimbabwe iyo yave nemakore makumi maviri iri pajoko rezvirango. Asi nyika dzakaita seAmerica dzinoti zvirango hazvinangotemerwa munhu wese nje, asi vanotonga nedemo muZimbabwe chete. Vachitaura nevatori venhau vamunangagwa vati zvirango zviri kupa kuti Zimbabwe isakwereteswe mari.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit.
SeZimbabwe takwanisa kurarama kwemakore makumi maviri aya takatemerwa zvirango kuburikidza nekuzvishandira uye kuwana rutsigiro kubva kuna anasawira wedu muAfrica.
Asi America inoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nenyaya dzekutadza kubhadhara zvikwereti. Vachitaurawo nevatori venhau, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUganda vaSam Kutesa vati Uganda inokoshesa kudyidzana kwenyika mbiri idzi.
We observe that there is a huge potential for cooperation between Uganda and Zimbabwe, especially in areas of agriculture, agroprocessing, tourism, mining.
Vamunangagwa navamuseveni vari kuona paine mukana wekudyidzana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzekurima dzekushanyirana nedzimwe.
Vamuseveni vainge vari muZimbabwe muna kubvumbi vakavhura zviri pamutemo musika wekutengeserana kana kuti Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi, avo vanoti rwendo rwavamunangagwa kuUganda rwakakosha zvikuru.
Ichokwadi, rwendo rwakakosha nechikonzero chekuti Zimbabwe neUganda tinodyidzana zvakasimba chaizvo kubva panguva yatakarwa hondo yerusununguko. Tose tinoziva kuti Uganda yanga iri pasiwo pemabritish ikawana kuzvitonga muna 1962 ikatibatsira nemazano nekuronga kwataiita kuti tirwise hurumende yaSmith. Tinoona rwendo rwaitwa naPresident rwokuenda kunobatsira kuvepo pakupembererwa kweindependence yenyika iyoyo zvizvinhu zvakakosha, uye tine zvatiri kuona kuti President vane zveupfumi hwenyika zvavari kufambira zvakare, kuti tingabatsirane sei pakati peUganda neZimbabwe kuitira kuti upfumi hwenyika dzedu huenderere mberi ngedzipi nzvimbo dzatingabatsirane ndezvipi zvinhu ndezvipi zvatingawane zvatingadzidziwo kubva kuUganda ikoko. Saka tinoona rwendo rwakakosha chaizvo.
Asi vamwe vari kuti vamunangagwa dei vasina kuenda kuUganda pari zvino nekuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka, vana chiremba vane nguva yakareba vachiramwa mabasa, nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka, nekudaro kungatove kutambisa mari kuenda kuUganda pari zvino.
Izvozvo ndo zvatiri kuti President wakaapoida Minister weHealth. Saka kana iri nyaya yemastrike emadokta ndo basa raminister of health. Pana minister zvakare gurukota rezvevashandi iroro minister of labour varipo zvakare kuti vaongorore nyaya dzemachiremba aya vaone kuti panyaya dzavari kutaura kugununa kwavari kuita nenyaya yemari dzavanotambira zvingagadziriswe sei. Saka izvozvo hazvingamisi ofisi yemutungamiri wenyika kuti iite zvainofanira kunge ichiita.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vebato rinopikisa reMDC ava vashora vamunangagwa vachiti vange vachipemberera uko vanopikisa munyika yeUganda vakaita sava Bobby Wine, avo vanokwikwidza vakazvimirira vange vachishungurudzwa nemapurisa emunyika iyi vachirambidzwa kuita mabiko avanga vachida kuita. VaWine vakauya kuZimbabwe apo MDC yaiita kongresi yayo. Tabata munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC muzvare Gladys Chachwayo tikavabvunza nezvorwendo rwavamunangagwa urwo.
Isu tinogara tichitaura isu kuti matambudziko ari munyika pane nguva dzino anofanirwa kuongororwa. Saka tiriwoni sekuti inguva yekuti mutungamiriri wenyika ange achifamba mafambiro ari kuita. Handioni sokunge chinhu chakanyanya kukosha chaizvo kuti vamunangagwe vange vari kuUganda kumhemberero dzekuzvisunungura kweUganda. Hongu kuzvisunungura kweUganda kwakakosha, asi hationi sokuti nematambudziko ari munyika. Tikata strike yemadhokotera, tikatarisa kutambura kuita zvizvarwa zvemuZimbabwe, nyaya dzeupfumi dzanetsa, tinoona sokuti ndo zvinhu zvinongadai zvichiita preoccupy mukuru wenyika kuti awane masolutions. awane kupedza matambudziko aya pane kuti ange achimhanya achienda kuUganda.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa emuUganda anga achishungurudza nhasi nanezuro mumwe anopikisa hurumende eva Bobi Wine vanga vachida kuita urongwa hwavo wekuimba muUganda nhasi asi vakarambidzwa nemapurisa.
Pane kudyidzana zvikuru sei pamatongero anoita vamunangagwa nematongero anoita vamuseveni zvinova chinhu chinonge chaita kuti vamunangagwa vaone zvakakosha kuti vanopa yatingati pachirungu solidarity kuna vamuseveni. Tikatarisa kuUganda tinoona mabatsirwo eopposition akafanana. Tinoona isu kuti vaBobi Wine vari kusangana nematambudziko akafanana nematambudziko ari kusangana neMDC.
Munyori wezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC Musvare Gladys Chachwayo vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti harisati rawana mhinduro kubva kuhurumende pachikumbiro charakaita chekuti vagare pasi vaite nhaurirano dzechimbi chimbi nenyaya dzemihoro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaGibson Mushangu vanoti vashandi vehurumende vaomerwa zvakanyanya nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika.
Tichitarisa mitengo komuredhi irimo muzvitoro izvezvi nekuti mitengo yese inotungamirirwa nekukwira kwemafuta edzimotokari. Izvezvi takatarisa mutengo wenyama uri kudaiwo mazana remadhora kuti uwane chipimo chimwe chenyama inova keji. Kureva kuti mushandi wehurumende pari zvino akutambira keji yenyama. Saka zvimwe zvese wakutotaura wega kana wangoziva kuti mushandi wehurumende akutambira 1 keji yenyama hatichatauri kukuomerwa kwake. Kufamba izvezvi chokufambisa vanotakura vakuti vakuda madhora matanhatu kusvika 10 panzvimbo diki diki inongosvika makiromita 20 chete.
Vamushango vati vabvumirana pamusangano wavaita seutungamiriri weApex Council nhasi kuti masangano ari pasi peApex Council anobvunza nengo dzavo kuti voramwa mabasa here kana kuti kwete, ouya nemhinduro nechishanu svondo rino.
Saka sedare reApex Council tadzokazve tikagara pasi nehama dzedu tikaurana kuti nyaya iri pano yakora moto. Isu tiriwo rikotyo inongotumwa nevatinotungamirira vakafanira nezvekuti tidzokere kwatakatumwa kunovaiwo kumamembers kuvashandi vehurumende vanotituma vatinomiririra. Tinobvunza kuti vedu we tanga manga makatituma kuti tiite musangano nehurumende, zvino hurumende haina kuti kokatodini. Saka ivo zvavachatiudza tozviti mira nasho.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti mushandi anotambira mari iri pasi pasi anofanira kutambira mari yakaenzana nemadhora mazana matanhatu ekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kuraramisa mhuri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi hurumende inogara yakataura kuti homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kutambirisa vashandi vayo mari dzavari kuda. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Jini Thomas Chiripasi.
Hurumende inonzi ine urongwa hwekuda kuti zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri munyika dzazvigere. Izvi zvakaziviswa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avakaudza bepanhau reSunday Mail kuti urongwa hwekuona kuti dzimwe nyika dziri kuzvifambisa sei huri kutanga gore rinouya. Muguzeya nezvenyaya iyi Jonga Kandembiri weStudio 7 abata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza.
Urongwa huri pakutanga pekuti president vedu vakati vakuda kuita inonzi iyo electoral reform. Maelectoral reforms aya anoenderana nezvakabuda mumagwaro akanyorwa nemaobserver mission kusanganisa nemoshande commission report regore rakapera. Tapedza kuita maelections EU observer mission report awa ndo mamwe marecommendations avaiita imomo. Saka president wakati aiwa tarishai kuti tione kuti zvinofamba sei. Ndosaka vaZiyambi vakazvitaura zvavakataura izvozvo kuti tinoda kuona kuti dzimwe nyika dzinozvifambisa sei kuti vari kunze kwenyika vatoti madiaspora isu kuno kuZimbabwe vangavhota sei.
Zvinotarisirwa kunge zvaitwa nekupedzwa nguvai zvekuti vanhu vangakwanisa kuvhota musarudzo dza 2023?
Sekutaura kwakaita vaziyambi kuti vanotanga vambonoshora kune dzimwe nyika kuti zvinofamba sei. Hatingangomhanyi tisina kuona kuti zvinofamba sei, nekuti tofanira kuchinja kafiti mitemo yedu, nekuti mitemo yedu pari zvino inoti munhu anovhota pasenda imwe chete muwadhi mumwe chete ndomaanorejista ndomaanovhota. Saka hatina mawadhi isu kudiaspora, hatina mavoting center kudiaspora. Saka izvozvo zvese izvozvo toda kuzviongorora. Hatisi kumhanya, tikazokumhanya tinozokumidza kumedza pasina chinofamba. Saka toda kunyatsoita zvinhu zvese negwara tichienda tese kuitira kuti pasawana vanhu vanenge vachizotsutsumwara patinenge taakufamba nenyaya yacho.
Honorable Paradza, urongwa hunoda kuti munhu anga achinyoresawo kuvhota kuti uve registered voter zvinenge zvichizofambiswa sei iye ari kwaari uko?
Ndo zvandi kutaura kakuti mutemo pari zvino unoti munhu anoregista kwaanogara ndokwaanovhotera. Saka iye zvinei ni mese muri kudiaspora ikowoko hakuna mawadzika, hakuna mavoting center. And tinoshandisa futi yatinoti biometric yekunoko yekuti unotaridzirwa chiso chako nechii zvese. Zvine ikoko hatina zvese izvozvo. Saka ndozvichaongororwa izvozvo kuti nyika dzeikoko kwamuri kugara ikoko dzinotibvumira here kuti tizoseta mavoting centers edu ikoko. Ndozvimwe zvinenge zvichitarisirwa izvozvi. Saka haisi nyore. Imi muri kunze ikoko mukaona panga zviri nyore, asi pane zvakawanda zvoda kuitwa, nekuti kamajurisdiction amuri kugara majurisdiction edzimwe nyika. Saka hatingangopindi imomo munyika pasina, tinofanira kuwana mvumo first yekupinda munyika dzamuri imomo kuitira kuti tiite zvatinenge tichiita izvi munyika idzodzo. Ndo zvamunofanira kuziva muri kunze ikoko. Saka hazvisi zvokuti tinoti mangwana zvaita, aiwa, nekuchinja futi mitemo yedu, nekuchinja futi constitution yedu, zvese izvozvo. Saka zvinenge zvichienda negwara. Zvikange zvapera zvese izvozvo hazvitori nguva kana tinge tabvumirana tese, nekuti tinozvimhanyisa muparlamendi zvofamba.
Maimbochema nenyaya yekuti nyika haina mari yekuti inge ichikwanisa kuita urongwa hwekuti vana vezimbabwe vavhote vari munyika dzavari. Maane mari yacho here iye zvino?
Hatisati tava nemari, asi hazvinetseka. Mari hainetse, tinogona kukumbira kakune dzimwe nyika, tokumbirawo kune kana mamwe mapatowo madonors anoda kutibatsira, vane shuguka vaya macivil society organization nemadonors acho vanogona kutibatsira. Handindo vari kuda kuti madiasporans zitereke vavhote, hapana chakaipa kwavanotibatsira. Saka zvese izvozvozvo zvinenge zvichiongororwa mushure mekunge maitiwa uongorori netsvakurudzo yekuti zvinogona kuitika here kuti vagari venyika ino mazikusenzera ari kunze anovhota here, zvinokwanisika kuitika here izvozvo?
Avo vanga varisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, vaKindness Paradza, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. nasi tiri kutarisa urongwa hwehurumende hwekuda kuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Nako kambo mambembe ndikwisa chete kubva kuna Thomas Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzoshushikana nezviri kuitika mubazi rezveutano zvekumbomisa basa vamwe vana chiremba vakuru. Dare repamusoro rorasa chikumbiro chekuti kunetsa kuri kuita mvura muHarare kutorwe sedambudziko guru ratarisana nenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Sitandekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
akula madokotela akhathiweyo angu-50 from amanye amazwe as far as I am aware. Ikhatsha amadokotela oweCuba avele akhona la bangaqeda icontract yabo babuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu 50 bakwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zakhe okulabo dokotela abakhalele umsebenzi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived up to date because we have focused on our own domestic resources. For the last 20 years, we have never received lines of credit. Whatever we have in Zimbabwe is on the basis of our own domestic resources.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini okunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda uthole isicoco senhlonipho kulelo lizwe. Sokuqhamuke kukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabantwana bomhlubulo emandebeleni ukuthi bengene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi useqhatshe odokotela abangamachumi amahlanu abadabuka kwamanye amazwe abakhangelelwe ukuzasebenza ezibhedlela zikahulumende lapho kulabo dokotela abanenge abakhalala umsebenzi. Unkosikazi Agnes Mahomva unobhala ogatsha lwezempilakahle uthi odokotela laba abakhangelelwe ukufika eZimbabwe ngempela viki. Lokhu kuveze encwadini ayilobele ugatsha lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mahomva ucele lolu gatsha ukuba luncedise ngokubona ukuthi odokotela laba abalankinga yokungena elizweni. Akwaziwa ukuthi uhulumende uqhatshe odokotela abadabuka kuwaphi amazwe njengoba incwadi le ingakuvezanga lokhu. EleZimbabwe lilobudlelwano lamazwe anjenge Ethiopia, Cuba lamanye alabo dokotela abaningi abasebenzela uhulumende. Isitudio 7 kayinelisanga ukukhuluma loMahomva kanye lomphathi ntambo wezempilakahle ngalolu daba. Odokotela sebelenyanga lamalanga ambalwa bekhalala umsebenzi elizweni. Bafuna uhulumende akhuphule iholo njalo athenge okokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende emadolobheni lasezigabeni zonke. Udokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ule mali yokuqhatsha odokotela yena engenelisi ukukhuphela iholo labo. Udokotela Paulina Sikhosana umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olweHealth Services Board utshele uGist weStudio 7 ukuthi abakatshelwa nguhulumende ngodaba lokudingwa odokotela kwamanye amazwe.
Akula madokotela akhathiweyo angu-50 from amanye amazwe as far as I am aware. Sikhatsha amadokotela oweCuba avele akhona la bangaqeda icontract yabo babuyela bese sithatha the same number as those that are left.
Ukuthi kambe khonokho akutsho ukuthi lizadinga imali kwezinye indawo ukuze thi libabhadale phela babasikhosana?
Hashi, imiholo yabo iyafanana le miholo esilapha sinika odokotela balapha beZimbabwe.
So kutsho ukuthi phela ngali labo dokotela benu eligcina libakhuphulela imiholo yabo nxa lisebenzisa imali yaleyo akusebenzi njalo kumbe kwezwa njani?
Imiholo odokotela abangu-50 against the current establishment of about the odokotela abangu-2,000. I mean, that's an insignificant amount ukuthi ingengezelela imiholo yabodokotela abavele bekhona nezinye izisebenzi ezempilakahle.
Ngasikhangeleke baba sikhosana siyabona ukuthi vele lijalo ukwenza khona ukuthi lidinga odokotela abavela kwabanye amazwe. Ungasiyela ukuthi amazwe lelijalo ukuthi lisebenze lawo iwapi?
Ikakhulu sisebenza le Cuba. Then sile madokotela athize avela DRC. Wapula le government to government agreement. Then kuya kube la madokotela avela India.
Singathi ke nxa kukhona kokuthiwa i-government to government arrangement le ukuthi iyalungiselelana kuyabe kusitshoni baba sikhosana ngamabushaka.
Kuyabe kusitsho ukuthi khona uma singani odokotela kumbe ezinye izisebenzi ezempilo kazeneli siyakhuluma labanye ohulumende ukuthi basincede and ikakhulu uhulumende owe-Cuba abala madokotela amaningi ama-specialists then nama esithi ngama-government medical officers abasebenza kuma-district hospital yibe sijwayele ukuthi sivumelane labahulumende abamanye amazwe.
Lo ngudokotela Paulina Sikhosana, umgcini sihlalo ohlangothi lukahulumende oluqhatsha udokotela olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo isimo ezibhedlela zikahulumende silokhu siqhubeka siba sibi ngenxa yokuqhubeka kwabodokotela bekhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Unkosikazi Sifiso sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo okhona esibhedlela usudala ukuthi abantu bafe mahlayana lalapho kungafanelanga ukuthi bafe.
Umumo okhona esibhedlela uzisa ubuhlungu kakhulu. Alubana uhulumende uyakunanzelela alungisise amaphutha akhe anike odokotela abakufunayo ngoba impilo zabantu zisengcupheni. Sikhuluma khathesi omunye umama obebeletha abantwana abathathu ufile wabashiya. Lokhu kubangelwa yikuthi odokotela bebengekho emsebenzini ukuthi bamncede.
Odokotela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe yonke jikelele lokhu bengayi emsebenzini besithi kabakhalali umsebenzi kodwa iholo abalitholayo aleneli indleko zokuya emsebenzini ngakho ke bazaphindela nxa uhulumende engalungisisa izikhalazo zabo. Uhulumende ngakwelinye icele lokhu engakazisi ukuthi kwenzani ukulungisisa lolu dubo lwabodokotela ngoba impilo zabantu abaningi zisengozini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokunanza ilanga lokuthola uzibuse kwele Uganda usephiwe isicoco senhlonipho ese-Most Excellent Order of the Pearl of Africa Grand Master ngumongameli Yoweri Museveni walelo lizwe. Kulandiswe imbali kamongameli Mnangagwa egoqela ukulwela inkululeko eZimbabwe andubana waphiwa lesi isicoco. Kuphinde kwahlonitshwa owayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe ngokuthula okomzuzu owodwa i-minute of silence kulumkhosi. Ele Uganda lazikhulula embusweni weBrithani ngomnyaka ka-1962. Asizweni umongameli Mnangagwa ekhuluma kulumkhosi.
Currently, it is true Zimbabwe has survived to up to.
Ele Zimbabwe belithembele kuwalo umnotho okweminyaka engamajumi edluleyo. Asizange sithole imali yama-lines of credit, kodwa senelisa ukuqhuba inhlelo zethu, sisebenzisa esilakho njalo sixhaswa kwezombusazwe, langokunye ngamazwe esakhelene lawo.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa. Umongameli Museveni wavula ngokusemthethweni umbukiso wokuthengiselana kobulawayo eZimbabwe International Trade Fair ngomabasa kuwona lo umnyaka okukhomba ubudlelwano bele Uganda lele Zimbabwe. Lokhu kwenzakala lanxa umkhokheli webandla eliphikisayo eUganda umnumzana Bob Wine elobe enkundleni yakhe yeTwitter ukuthi amapholisa amgombolozele endlini yakhe emvimbela ukuthi aye emcimbini abe uqoqile awokucula ngozibuse. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele iproblem eAfrica e-dictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikishwa. Umongameli weUganda ubaba umsebenzi usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. ule nto leso ngithi mina imigabe izimo ukuba lengqondo enjengeka mgabe ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo umsebeni ubone kufanele ukuthi anike umnangagwa leso sithoko kodwa ke thina njengabantu bemathebeleland kakulanto esi-appreciate kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco umsebenzi usekhoshiwe ukuthi silezi hlobo ezilokhu ezidingwa kuzekubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo umnankagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawundi so ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi i-credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo kodwa-ke singathini-ke njengoba kuyisicoco sakhe so ngumuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka singakhohlwa ukuthi ubaba umsebeni e-Uganda kuthiwa nguye vele yonke into i-Uganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe ngokubona kwami nje nesilungu bengingathi senan-event ba-right bancunsane abacelebrate kuphelele ngapho kodwa thina siyamboni kule nto esingayizuza kakhulu kulowo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo
sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le Uganda umnumzana Bob Wine esithi yena amapholisa amvimbele wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abeuqoqile ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le Uganda siqathanisa nje lele Zimbabwe
le Uganda liyaziwa le ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu eZimbabwe ke kathe lokho kwaphuma umgabe angikaboni ukuthi umnankagwa abengakwenza khonalokhu ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo luntu e-Afrika kawananzelelwa njalo abantu abanjengabo baba umsebeni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo luntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sokuqhamuke ukukhonona okukhulu kobulawayo ngodaba lokuvinjwa kwabavela kulomhlubulo emandebeleni ukuthi bangene kuhlelo lalonyaka lwezifundo zokuba ngabongi kulababili kuphela phakathi kwabangamachumi amabili lani 24 abavela esigabeni seMathebelelandi abenelise ukungena kuhlelo lalonyaka ubathabile masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo
uzulu wezigabeni zeMathebelelandi uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulomhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi lokhu yiwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulomhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo beMathebelelandi nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-section 3. My founding principles that talks about equality of citizens. Kangele futhi njalo section 264 othi wona abantu kumele bebelwe kutsho ngekwezindawo zabo. Sikhangele futhi section 56 othi my right to ukwehlukaniswa ngomhlobo ne-tribe uvela kuyo.
Umnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu njalo kuyisitsho sokuthi thina asobantu balutho. Njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukukontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amagwapha.
Umoya uqhubeke ethi, uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Nxa kuyikuthi umbuso kamnankagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebelelandi ilabantwana abaningi abafundileyo, njalo abalelungelo eligcweleyo ukubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwe-MPE. Ngibona ngathi iMashonaland lezindawo eziningi lamathuba amaningi okwedlula kwelamaDepartment.
Umnumzana Patron Xaba olilunga lemthwakazi Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakubulawayo kuqhaswa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa iMinistry ye-Health. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMashonaland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake ipetition kuMinister of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakobulawa.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni yeBupra umnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathethe abangaki abavela kobulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho kobulawayo bathatha abangaki abavela kobulawayo. Ngoba kule zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thina bese sikukhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi kwalapho kulesibhedlela khona, kwenza ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngoboyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kuhle udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakobulawa ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khona le. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iningi lamukele ngenjabulo umthetho ozalawula indlela abantu okumele baziphathe ngayo ebulenjini osalolongwa owe-Cybercrime Security and Data Protection Bill. Kodwa ingcwethi kulomsebenzi zithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze awusebenzise ukuncindezela ukwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo lelungelo labantu ebulenjini. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana laboFacebook, WhatsApp, Twitter lezinye, kungena imithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezi nkundla. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelelo ezobulenjini umnumzana Chris Musoza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where
kumele kube lemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ile mithetho engavikela uZulu kwezinye ingozi.
Uqhubekele uMsotsa, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uZulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Kathesi i-cyber bill sesiyibonile isibonile, uhulumende sevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini. Ngoba kathesi singakhangela ukuthi uZulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esininjalisa kamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule yilo umthetho we-Cyber Bill.
Sijabulisa sibi njengezakhamizi ukuthi umthetho we-Cyber Act ngoba hayi indaba zokuthiselana bese ziyandile kakhulu sibili abantu esipho ngihlala bethu siyelana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter so sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyema into zokuthiselana sibili sike senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-Cyber Security Bill yethulwa ngesikhathi imbiko yamanga kanye netshotshozela inzondo phakathi kukazulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uzulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ilungelo lokuvota lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni iDiaspora Vote. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ukhetho oluqhutshwe kwele Kosovo ngesonto lapho ibandla eliphikisayo ele Self-Determination Party elithole izihlalo eziningi edalele parliamente lahle lathembisa ukuvuselela inkulumo zokuhlalisana kuhle nomakhelwane ele Serbia. Umongameli Xi Jinping wakwele China ukhangelelwe ukwethekelela kwele India mhlaka 11 kulinyanga kamfumfu lapho azahlala phansi ekhulumisana nomunye wakhe oyinhloko kahulumende yalelo lizwe emhlanganweni okhangelelwe ukulungisisa ubudlelwano bamazwe amabili. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lo nkosazana Zodwa Ndlovu osehlale iminyaka elithumi lasithoba mune munye kwelebhilithane. UChris Gandhi weStudio 7 uqale ngokumbuza ukuthi injani impilo kulelo lizwe.
Well, inzima ngoba sihlala khatshana labazali bethu abasekhaya and isikhathi esiningi ngokuthi iZimbabwe inzima so we're always worried ukuthi kuhamba njani ekhaya and lo mqando umqando ebuhlungu.
Ulabantwana yina khona ngapho kumbe wedwa?
Nabantwana ababili.
Bakhula okunganani?
21 to 14.
Ya, ungasitshela ukuthi kunjani ukondla abantwana khona ngapho ikakhulu nxa ukhangela ukuthi imithetho yakhona itshiyene le ekhaya?
Lo one-21 ukhulele ekhaya, lo unye ole-14 uzalekela akuzima, hayi turuturu, hayi athole zima ndula, hayi nomthetho wakhona yiwosenza sehlsabantwana akuchiphanga. Hayi khona lapha nitshala ikhanda bensathi kumbe i-8 kumbe 15 but hey umthetho yakhona ichiyeni kuyahlupha. Nasakhula kuhle ibhadala lapha hayi khona.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle kuyini othi kunzima nxa usithi wena kunzima ukwendla abantwana khona?
Anje bonthi abantwana bethu sibakhulisa bakhulisa isikhiwa batshele izinto esikolweni. Thina ngapha baba confused because imithetho yethu yesintu la ngapha esilungu bagcina sebengasazi okuyikho. So kungani thina abazali laba besintwini siyahwabha kakhulu, but thina ngendlela esakhuliswa ngayo wawuvele ungaphenduli lo muntu omdala, but laba balama-right yonke into nxa wakhuluma why, why this, why, angifuni lokhu, angifuni ukudla lokhu, ngifuna lokhu vele ngani 14 sokungaiot endlini ngabe hayi kanti kuzima chestanda hayi kuzima ukhulu.
Manje ngokubona kwakho bazabuyela yini beyohlala ekhaya nxa sokufika isikhathi la usubona ungani sokumele uyephumula?
Hayi laba babuyeli lapho ngeke beyikwanise ekhaya, sebezazela impilo yala. Ukubuyela ekhaya ngazibuyela ngedwa nje njengoba ngizalisela imfusho yabo, but abantwana mboni amboni ngoba even lami nginje 19 years, some of the things ngiyabembona ngani abantu barudu kumbe bakhuluma njani kuyahlukana. So ubuyela mboni, especially lo wami wazalelwa lapha vele kakwazi leZimbabwe uyahamba nje on holiday, but omdala ngiyenyake umuzi ethi ufuna uhambe e-Africa but I don't know.
Lo ngonkosazana zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sebebhekane lolunye uhlupho abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa ngemva kokuba ukhulumende walelo lizwe efeze umcabango wokufuna ukwenqabela ukube nqabela ukusungula amabhizimusi amancane anjengokuthengisa ezitaladeni, ukugela inwele, amavinkili amancane ama-tuckshop lokunye. UBenedict Mhlapho sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eSouth Africa.
Isimemezelo sikahulumende lesi sesithiye iningi lithithibele. Kodwa kumphatha intambo ogatsha olubona ngezentuthuko yamabhizimusi amancane unkosikazi Khumbuzo Ntshavheni uthi leli linyathelo oliqakathekileyo ekulungiseni kulwisana kwezizalwane zakwele South Africa eza kwamanye amazwe kubangwa amathuba okuziphilisa.
We as a department we are going back and check with
the umthetho esiwufuna ngoza kwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza amabhizimusi amancane esifuna enziwe yizizalwane zakwele South Africa kuphela.
We're going to engage with cabinet to say cabinet if we're not definitive there's going to be a problem.
Unkosikazi Ntshavheni uthi kuzasungulwa ugwalo lokubhalisa bonke abanamabhizimusi amancane kucaciswa ukuthi bangobani, babuyaphi, njalo benza bhizimusi enhloboni. Le yinto athi izasiza kakhulu nxa umthetho wabo lo ususebenza. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Samantha Dube wathi ngokuswela umsebenzi kwele South Africa wafundela ezokulungisa inzipho kanye lenwele. Okwamanje le bhizimusi lakhe lincane lapho afundisa khona abanye ukwenza imisebenzi efanayo. Yena ke uthi okufuna ukwenza ngurhulumende lokhu ikumbulala lezihlobo zakhe zonke eziphila ngemali ebhizimisi lakhe leli elincane.
Kuzosho ukuthi bafowethu nabodadewethu engibabhekayo abafunda nabangasafundiyo, kusho ukuthi sokuzomele bangasakuthola ukudla, bangasaqhubeka esikoleni. Ubabami noma mama mlayo embabhekayo ekhaya sengizahamba nami ngiyofika ngibe umthwalo kibo, sonke sesizohlupheka. Abantwana laba ade sebethole ithemba ngami, nabo sebesilabezaselala ithemba.
Enzikini edolobho leGoli lemalokishini abalisa Hillbrow Berea leUvel kugcwele phama abeZimbabwe abathengisa imibhida, impahla zokugqoka, abagela inwele lokulungisa ezabomama kanye labapheka ukudla emakhitshini amancane. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimo imbokodo lwela amalungelo abomama labantwana unkosazana Victor Smatutu uthi bethuswe kakhulu isimemezelo sakhulumende lesi, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi imisebenzi kayikho nokuthi amabhizimusi amancane la yiwo omama abaningi beZimbabwe laba kwamanye amazwe abaziphilisa ngawo.
Thina njengenhlangano sigqugquzela kakhulu ukuthi omama abafunde ukuzimela, bafunde ukuzenzela amabhizinisi, beqale ukubona la amabhizinisi amancane. Amabhizinisi njengokuthi bathungi, bathengise, bayenzeni. Nxa bengasavunyelwa ukwenza lokho, kusho ukuthi le mizamo yethu yokubagqugquzela ukuthi abaqale amabhizinisi amancane lapha eSouth Africa angeke isasebenza, izoba yize, izophelela emoyeni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa layo elwela amalungelo ezalwane zeZimbabwe umnumza Ngqabuto Mabhena uthi bafuna uhulumende abaphe ithuba lokwethula imibono yabo ekubunjweni kwalomthetho, ngoba kabakuzwisisa ukuthi uhulumende uzawehlukanisa ngazizathu bani amabhizimusi phakathi kwabantu bokuza laba kwele South Africa.
Ikakhulu indawo zokudla babe bevula lapho kuhlala khona izalwane zaseZimbabwe ezilokudla okuthize ezikudlayo. Endaweni zamasaluni, umuntu ophakathi kwesaluni kasibone thina kuyinkinga ukuthi umuntu wangaphandle asebenze isaluni kumbe abe le business elisaluni.
Umthetho okhona khathesi kwezokusungulwa kwamabhizinisi kwele South Africa wethula imali okufanele abakwamanye amazwe bezelayo elizweni xa befuna ukuzosungula amabhizinisi. Le mali edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye amarandi ibhekiswe kumabhizinisi amakhulu hatshi amancane. Lo mthetho kawutsho lutho ngalabo abavele sebeselizweni abaqhuba amabhizimusi amancane agoqela amavinkili athengisa ukudla emalokishini. Lokhu yikho uhulumende athi ufuna kulungiswe yilo mthetho ongakaziwa ukuthi uzavuthwa nini, uqale ukusebenza nini. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Mhlapho.
Siyabonga Benedictine Mhlapho livalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Thank you.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.